chekwata chetriangle nezuro chakarova rukinzo yekuBurundi 5-0 izvo zvapa chikwata ichi mukana wekuendera mberi makwikwi aya. Mutambo wechipiri uri kutambirwa kuBurundi svondo rino. Mune mumwe mutambo nemugovera chikwata cheFC Platinum chakaita mangange 0-0 nenyasa Bullet iyo inoraridzwa naKalisto Pasua uyo aimborairidza chikwata cheDynamos. Mutambo wechipiri nechikwata chekuMalawi ichi uchatambirwa kuBarber Fields mavhiki maviri anotevera. Iko zvino tombotarisa mitambo yeCastle Lager Premier Soccer League yakatambwa mukupera kwesvondo. Chikwata cheChicken Inn neBlack Rhinos zvatambisa mukana mukuru wavanga vawana wekuenda panhongonya yeCastle Lager Premier Soccer League mushure mekurohwa mumitambo yavo ndokuramba vaine mapoints maviri pasi peFC Platinum iyo iri kutungamira. Black Rhinos yakarohwa 1-0 neHighlanders musi mumwe chete Chicken Inn yakadamburwa 2-1 neZPC Kariba. FC Platinum iyo yaive isina mutambo muZimbabwe iri kutamba mutambo wayo wePremier Soccer League nechitatu apo iri kusangana neHarare City. Nechitatu zvekare Triangle ichatamba neNgezi Platinum Stars. Asi makepekepe eCapes United ari murufaro mushure mekushanya kwaRusape ndokunorova Manika Diamonds 1-0. Izvi zvasiya maGreen Machine afamba nzendo refu ndokuenda pachinhano chechipiri nemapoints makumi maviri nerimwe chete point imwe chete pasi peFC Platinum. Mumwe mutsigiri weCapes United muzvare Leslie Marufu vari kufara zvikuru nezvakaitwa nechikwata chavo vachiti ivo kepe kepe ndizvo. Mumusha weDimbare mune rufaro zvekare mushure mekunge chikwata ichi charova Mushowani Stars 2-0 ndokuenda pamapoints makumi maviri nemanomwe. Murairidzi wavo Tonderai Ndiraya ari kuti chikwata chake chakabatana zvekuti ari kutarisira mashiripiti mumitambo inotevera.
Vakomana vashanda zvine simba kuti tikunde mutambo wanhasi. Saka ndoda kuvatenda nekuzvikudza izvozvo. Ndinovimba vacharamba vachingoshanda zvine simba tichienda mberi.
Mimwe mitambo yaiveko yakapira seizvi: Yadha 0 Wange 0, Teo 1 Herentals 1. Kwatambwa mitambo gumi nemisere, zvikwata zvina zviri pamusorosoro ndeizvi: FC Platinum 32 points, Capes United 31 points, Chicken Inn 30 points, Black Rhinos 30 points. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.